Zimseki noti yakatora matano aya mushure mekuona kuti kubuda kwemapepa aya zvisiri pamutemo kwanga kwanyanya. Asi mutungamiriri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti zvakaitwa neZimseki izvi zvakaomera vakuru vezvikoro kunyanya zvikoro zvekumaruwa. VaMasaraure vati vakuru vezvikoro ava vari kufamba mitunhu murefu mukuedza kuti vazadzise zvinodiwa neZimseki sezvo kumaruwa zvekufambisa zvichinetsa.
ZimSec iri kufanicha maticha asina mhosva yapara vanoshanda kumaruwa kuti vafambe nzendo dzinokwana makiromita 40 vachiendesa kunosubmita bepa kana kunotora bepa rinoda kunyorwa nevana. Vadzidzisi ava vari kushanda nzvimbo dzisingawanikwe michovha yekuti vangakwire. Zvikoro zvavo hazvina mari inokwana yekuti vangakwire transport. Asi tikatarisa nyaya yavari kutaura yekulika kwemaexams kumamisha uku kwati kutaura nezvako hakuna maexam ailika. Maexam aingolikwa kumusoro ikoko kune vatungamiriri vanoita zvebepa vachinyora mapepa avo votengesera hama dzavo, asi vakudzoka vakupanicha vanhu vasina chavakatadza.
VaMasaraure vati sangano reZimseki rinofanirwa kudzosera zvaitwa kare kuti mapepa anochengeterwa pachikoro chiri kunyorwa bvunzo.
Tinokurudzira kuZimseki kuti ibhadhare maticha ese ari kuita invigilation idzokerezve kunyaya yekuti maexams anochengeterwa pachikoro chavanoda kunyorerwa. Tirerutsire bedeni kune maticers. Haisi mhosva kuti vari kushandira kunzvimbo dziri marginalized vagara vane matambudziko mazhinji avari kusangana nawo.
Mumagwara anyorwa une munyori musangano reZimbabwe Teachers Association ZIMTA vaTapson Nganunu Sibanda vashorawo zviri kuitwa neZimseki vakakurudzira kuti mapepa agare muzvikoro vachiti vakuru vezvikoro vari kufamba mitunhu murefu. Mutauriri weZimseki Muzvare Nicky Dlamini vaudza Studio 7 parunhare kuti vakaita izvi mukuchengetedza kuti mapepa anonyorwa asabuda zvisiri pamutemo. Muzvare Dlamini vatsanangurawo vachiti vaive vaudza vakuru vezvikoro kuti vasingakwanisi kunotora nekusiya mapepa vazivise ZimSec kuti vapiwe vanochengetedza mapepa aya kunzvimbo dziri pedyo nezvikoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.